Honorable Joana Mamombe, muzare Cecilia Chimbiri, muzare Nesai Maroa, wari kudzoka kudare, kwarire Mrs. Scott Mangwana, musere Mande, panyaya ya muzare Cecilia Chimbiri, na Honorable Mamombe, pawari kudzoka kudare, wakatarisira kupiwa mutongo wavo, pabeu application ya wakafaila, yakaitwa na Magwetao, mukoma chao charamba na Jeremiah Bhamu, West Babylon Lawyers Unionized.
Ii mosha ye yavari kupomerwa apa
yekuti waka address press conference panze pe Harare Municipal Court musi wa 25 February vachinyunyuta kusungwa kwa mukoma makomborero arizivishe uyezve vachiti mutungamiri wemapurisa waGodi Matanga wasiye basa nekuti wanga vachivapomera mosva yekuti yekutadza basa.
Ko nyaya yamuzvare Netsai Maroa yakamira sei?
Panyaya yamuzvare Netsai Maroa ari kupomerwa mosva yekunzi ari kunzi akaandamaina kana asoti mupurisa anowano ari kudzoka kudare mangwana zvakare musi Mande. Pari kutarisirwa kuti magweta ake pavachatoenderera mberi nenyaya yebail application yavo kuti muzvare Netsai Maroa vatongwa vachibva kumba.